OAHazidor. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Chitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Zvinosangana zvakare manera anhasi uri musi weshishanu chikunguru 17, 2020. Makateera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubata chirwere cheCOVID-19 vasina nhoroondo yekubuda munyika.
Vasvika kumba kwangu nenguva dzawane vakasvika vakapasa mikova yose vachipinda mumba vakapamba adzimai vangu sezvo vanga vandishaya vachivashungurudza vachida kuziva kuti ini ndainge ndaendepi. Vazovatora vakafamba navo kwechinhanho chakakwana makiromita imwe chete.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vanhu vanga vakapakatira pfuti vapinda mumba mavo zvechisimba nhasi mambakwedza. Vagari vekuchitungwiza voyaura nekushaya mvura muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vagara vari munyika vari kuwanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano chinhu chinofanirwa kuvhundutsa hurumende pamwe neveruzhinji kuti patorwe matanho nekukasika. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano akabuda nezuro ekuti huwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakwira kusvika pachiuru nemazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 1362. Bazi iri rinoti huwandu uhwu hwakakwira zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 273 vaine chirwere ichi, mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 260 vari vanhu vagara vari munyika, gumi nevatatu vari vanhu vakadzoka munyika kubva kunze. Huwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pamakumi maviri nevatatu kana kuti 23 uye vapora vave mazana mana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 425. Vanhu vaongororwa kana vaine chirwere ichi kusvika pane zuro vanosvika mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe. Uye dunhu rinonzi rine vanhu vakawandisa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi idunhu reBulawayo iri rine vanhu vanosvika mazana mana negumi nevapfumbamwe kana kuti 419, richiteverwa nedunhu reHarare iro rine vanhu mazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 386. Pave nekutyirwa kuti sezvo guta reBulawayo riine vanhu vakawanda vari kubatwa vaine chirwere ichi, rinogona kunge risina kugadzirira zvakakwana kuchengeta vanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19. Asi zvipatara zviviri zvakagadzurudzwa kuti zvitambire varwere veCOVID-19 zvinoti Thorn Grove neEkusileni zvinonzi zvatanga kutambira varwere ava. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu nezviuru mazana masere kana kuti 13.8 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, vafa vachidarika mazana mashanu nemakumi manomwe ezviuru kana kuti 590,000. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vadarika zviuru zana nemakumi matatu nezvisere kana kuti 138,000. South Africa, iyo inove inevanhu vakawandisa muAfrica vane COVID-19, uye iri muvakidzani veZimbabwe, yave nevanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvina kana kuti 324,000 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa muSouth Africa vasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,669. Dr. Gilson Mandigo, ava vanoshanda vari muHarare, vanoti hurumende inofanirwa kusimbisa mutemo wekusafamba-famba, uye veruzhinji vanofanirwa kupfeka zvekuvhara miromo, kugeza maoko pamwe nekuremekedza nyaya yekusiya nhanho kana mikaha pakati pavo kuitira kuti chirwere ichi chinge chichidzivirirwa munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vakawanda vatiri kuona vari kubatwa nechirwere ichi ndeve muno vari kutapurirana tiri muno muZimbabwe. Izvi zvinoratidza kuti chirwere chatekeshera muno munyika. Izvi zvinokonzerwa nekuti pakaiswa matanho ekuita lockdown pane nguva paya paakazombonzi sunungurwei. Izvi zvoreva kuti vanhu vakufamba, vanhu vachisangana. Vamwewo tiri kuona kuti pakufamba apa unoona umwe asina kupfeka mask, vamwewo havasi kumaintaina social distancing, vamwewo vari kutomhoresana chaiko nemaoko. Saka izvi zvose izvi zvinokonzeresa kuti chirwere chipararire muno muZimbabwe. Endewo tinofanira kuziva kuti paya painzi vanhu vari kuenda kunzvimbo dzemakwarantaini havasi vose vaipfuura nepamabhodha. Tinoziva vamwe vainzi vaitiza, vamwe vaita zvekujamba bhodha. Havawo vanhu vanogona kunge vakaunza chirwere muno muZimbabwe.
Matanho apa angatorwa nehurumende kugadziridza dambudziko iri, tichiona kuti chirwere chaakuwanda muvanhu sezvamataura.
Zvakanaka kuti hurumende ivandudze matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti sematauriro amaita, dzimwe nzvimbo dzine makesi akawanda kudarika dzimwe. Nokudaro zvakanaka kuti kusave nekunyanya kufamba kubva kune nzvimbo dzine makesi akawanda vanhu vachienda kune nzvimbo dzine makesi mashoma. Izvi zvinobatsira kuti chirwere chisapararire zvakanyanya muno muZimbabwe. Asiwo tinoda kuti hurumende izviite neungwaro, ticharisanawo nenyaya kuti vanhu vakawanda havasi kushanda. Nokudaro tinotyira kuti vanhu vakasakwanisa kutsvaga pouviri vanogona kuzopedzisira votofa nezvimwe zvirwere zvinosanganisira kushaya chokudya pane COVID-19 yacho.
Ko veruzhinji zvii zvamungavakurudzirawo? Tichiona kuti hurumende ingatora matanho amuri kutaura iwayo, asi kana vanhu vasiri kuteedzera zvinenge zvichitaurwa nehurumende panoita dambudziko. Zvii zvavangaitawo veruzhinji?
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda dzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana siyana vapfeka mamask nguva dzose. Imwe chandiri kuona chinoitisa kuti vanhu vasapfeke mamask uye vashaye mamask ndechekuti ari kudhurawo mumafamasi. Nokudaro ndinokurudzira vanhu kuti vaite mamask aya ekuti unogona kuwacha kana uchinge waishandisa. Izvi zvinobatsira kuti munhu asazonyanyodhurirwe nekutenga mask zuva nezuva roga roga. Ndinofunga kuti idzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo zvinogona kubatsira.
Avanga vari Dr. Gilson Mandigo vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinotiwo hadzikurudzire kuti vanhu vazoziikanwa kuti vanga vaine chirwere cheCOVID-19 mushure mekunge vafa, vachiti izvi zvinodzivirika chete kana hurumende ikaongorora vanhu vakawanda kusanganisira vese vanenge varwara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magwaro anobudiswa nebazi rezveutano nezvechirwere cheCOVID-19 anoratidza kuti kune vanhu vanoziikanwa kuti vanga vaine utachiona hwechirwere ichi vashaya. Vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yomubatanidzwa vaHenry Madzorera vati kushayika kwevanhu vasati vaziikanwa chimiro chavo zvinoisa vashandi vezveutano panjodzi.
Kana vachinyanya kushaika tisati taziva isu kuti vane chirwere checoronavhairasi, izvi zvinoreva kuti izvo manesi edu akawanda nemadhokota vachapedzisira vasisiri pabasa, vava muquarantini, tichapedzisira tisina vasevenzi vanosevenza muzvipatara imomo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 kuti sesangano vanogaro kurudzira hurumende kuti ise zvikwanisiro zvinoita kuti vezveutano vaongorore munhu wese zvake anotsvaga rubatsiro munyaya yezveutano zvisinei nekuti anoratidza kuti ane chirwere cheCOVID-19 kana kwete. Vadongo vanoti sevashandi vezveutano vanoshungurudzwawo nevanhu vanozobatwa chirwere vashaya.
Vamwe vari kufira muchipatara vasina kumbobvira vatestwa vogozoonekwa papostmortem kuti vari positive to COVID. Vamwe ndo vari kufira mudzimba vasina futi kubvira vambotestwa. Vanhu vari kufira mudzimba ivavo vanonga vakatombo approacha health facility asi havana kunga vakwanisa kuofiwa COVID 19 testing pavakasvika kuchipatara. So isu takabvira kudhara tichiona kuti dambudziko iri rinogona kuzotinetsa pamberi. Ndipo paya pataiti kuhurumende munhu wese avhizitira afunga kusimuka pamba pake chienda kuchipatara anongosvika ikoko anofanira kutestwa.
Vadongo vanoti nekuda kwokusavapo kwezvinoshandiswa kuti vana mukoti vazvidzivirire zviri kuisa nhengo dzavo dzakawanda panjodzi. Vati sangano ravo riri kushushikana kuti vakoti vari kubatwa neutachiona vari pabasa vari kuwanda.
Vatanga varwere ava vechida kuchipatara vechionekwa vechirapwa vechibatsirwa pasina ari kuziva results, pasina ari kuziva kuti vakamira sei. Endi ndo zvaitika kuti tisvike patiri nhasi kuti pari zvinezvi tine mahealth workers kunyanya vana mukoti vakawanda vabatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichisanganisira kuti vari kushanda vasina zvikwanisiro vasina zvinovadzivirira kubva mukutapurirwa chirwere ichi.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kuongorora vanhu vakawanda kuti vane chirwere here kana kuti kwete ndonzira chete yekuti hurumende idzivirire kufa kwevanhu vakawanda pamwe nekupararira kweutachiona uhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vanenge vaongororwa vachiri vapenyu asi vozofa vasati vaziva zvinenge zvabuda muongororo. VaMangwiro vati izvi zvinoitika sezvo nyika isina mishina inobudisa ongororo iyi chiripocho.
Matesti munhu anotestwa mablood oendeswa sei kana kuHarare Hospital or wherever kunoitwa maprocessi ombva afa munhu iyeye marizalti achiri kutotestwawo. Hazvirei kuti haana kutestwa, inongori nyaya yekuti vati ropa rake ratorwa pamwe nerevamwe vachaponawo vane maresults asipo ivai. Hatina mainstant aya yekuti munhu anongobayiwa achionekwa ipapo result.
Vachibvunzwa kuti zvazviise here utano hwevashandi veutano panjodzi, vaMangwiro vati vashandi ava vari kutora varwere vese vanouya kuzvipatara sevanhu vane COVID-19 kusvika zvinenge zvabuda muongororo zvazivikanwa nekudaro vanenge vakapfeka zvekudzivirira.
Munhu anopinda muchipatara kuti aonekwa maresults anenge achinzi munhu ari positive. Saka masista nemachiremba vanenge vakazvidzivirira, vane tsoma chiremba nenhingi vanoenda vakagadzirira zvinhu zvavo, hatingoti munhu enda wakadaro.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vashandi vanenge vakapfeka zvekudzivirira, vashandi vezveutano vanoti zvazvisi kuitika sezvo zvikwanisiro zvinodiwa izvi zviri zvishoma zvakanyanya kuzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Vanhu vanga vakapakatira futi vanonzi vapinda zvechisimba pamba pemutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure nhasi mambakwedza vachiti vari kutsvaga vamasaraure vacho avanga vasiri pamba pavo. Mutoro wedu Nautomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamasara urevao za Studio 7 kutivano wangawachifamba ne moto karimbiri waka pakatira puti. Vashuka pambapawa umusha wa Waterfalls kuma wanu kunze koeza. Waka puka nyamikova yose pambapawa wachiva chwaga. Asivanga vasipo pamba apa. Vamasara ure. Vatuvano avambo nyekiza mzimai wavo. Waka zomsia china ambwe chinodarika kilomita imwe chete kubva pambapavo. Vamasara ure. Vanoti imwe ama yawe ino gara kukuwa zana. Yaka shukuru zwa shakare shondora pera ne wavaru kufungizira kutiva sori. Vaida kuziva kutu iwa wa masara ure vaivepi
wasuka kumba kwangu ni mbuwa za wane wakasuka waka pasa mikuwa yose wajipinda mumba waka papa zimaye wangu sesu wanga wandishaya wachiwa shunguru za wachita kusia kuti hini nda inge nda ndepi wazo wachora waka famba na wakishi nano chika kwa ni makilomita imecheti papa ni mota mbiri ime yangeri fortuna isuva ni ime trinket isuva mota iditeki za zaka pindula wa number plates Tawara kwa tribita ndo simuri yangu hiri kushunguru zika zaka nyanya ndi baba pangu posa bachisiri sekiwa ni kutuwa parasi ya paraza paraza mikoba yose inga ziri hiri kutuwa karamba ambazo zotisa pinde izukake chifiri za itika basate kukua na viki mshule kukunje wambo itasu mweche tezo kukua zana bawaka pamba zese kuru wangu wachiwa funza kutina kandiri pi
Vamasara ure wakambo pambu kagorera pera ni wanofunge ziru wakuti vasore wakasiwa varo wa shakai pisisa vanota vasku zozo kera kumashure nekuru wira zvido zvivara eridzi awa vano tivari kuda kubadarwa nemari yekunze sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere izvo zvavaikonzera kuti nhengo dzesangano ravo dzidye nhoko dzezvironda
nyaya yedu yekuti toda muhoro inotenga haisi mhosva ingaite kuti vatitsvage nezvombo sekunge tiri materorist tiri macitizens ane kodzero dzavo dzekuisa zvinyunyuto zvavo ende tinotarisira kuti hurumende inofanira kupindura zvateti chidemba nazvo kwavari kwete kuisa zvombo zvekuda kutiuraya nekutiita taurire
Kupindirwa kwaitwa vamasara ure pamba pavo nevanhu vanga vakapakatira zvombo kwashorwa nemutungamiriri wesangano reta jamuka vapromise mukwananzi
vazviite vanofanira kuti vabatwe vaendeswe kujeri ende tinotaura tichiramba tichitaura kuti president Mnangagwa vane chitsvambe semukuru wenyika chavanopiwa nebumbiro remutemo kuti vadzivirire uye vamake sure kuti security ne safety yemacitizens kunyange vanovapikisa iri guaranteed izvi hatisi kuzviona muzimbabwe saka vamunangagwa vanoramba vari responsible nekufa nekuvhundutsira zvese zvinoitwa kuvana vezimbabwe ivo varipo vachisvitirwa mutungamiri wenyika
zvaitika pamba pava masara ure zvokushanyirwa nevanhu vakapakatira zvombo ndizvo zvimwe chetezvo zvinonzi nevaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki muzanu pf vagodfrey tsenengamo zvakaitika kumhuri yavo iyo yavanoti yakashungurudzwa usiku ivo vasipo kumba kwavo kubhindura svondo rapera vatsenengamo vari kugara vachitsoropodza nyaya yeuori uhwo hwavanoti hwadzikamidzi muhurumende yavaemarson munangagwa mutauriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vamavela skumalo vakurudzira hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyika zviri kupa kuti vanhu vakaita savamasara ure nevamwe vagare vachigunun'una kwete kuti irove imbwa yakaviga mupinyi
dai hurumende yagadzirisa matambudziko nekuti vamasara ure havasi kuchema vari voga asi vari kumiririra vadzidzisi vane chitsama vakati kuti zvakare izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kutyisidzira vanhu takatarisana nedemonstration rakataurwa kuti ringangovapo musi wa 31 July saka izvozvi izvi zvinotiratidza kuti hurumende iyi hainei ne kurarama kwevanhu hainei nematambudziko evanhu
mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare manheru ano kuti vanga vasati vatambira nyaya yezvinonzi zvaitika kumba kwavamasara ure hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vanhukadzi vemuAfrica vari kuvhiringwa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo dzihurumende dziri kutora matanho ekumisa kupararira kwechirwere ichi. Izvi zviri kuburitswa nemasangano anorwira kodzero dzevanhukadzi. Amai Graca Machel naamai Melinda Gates vanoti vari kukurudzira dzihurumende dzemuAfrica kuti dzigadzirise zvipingaidzo zvinosangana nevanhukadzi, izvo vanoti zvinovhiringa utano hwemadzimai emuAfrica. Vatungamiri venyika dzemuEuropean Union vari kusangana kekutanga muBrussels munguva ino yeCOVID-19, vachiita musangano wakakosha wekuziya zvinhu zvakakosha zvinobata dunhu iri kwemakore akawanda anotevera. Zviri kukurukurwa zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwapfugamiswa pasi necoronavirus, bhajeti redunhu iri nezvimwe. Asi kupesana pamusoro pehomwe yemari dzichashandiswa ndiko kwatiriridza kumusangano uyu. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukure, tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndizvenyu maZimbabweans pamungadai muri. Inini ndinoitwawo amai Cooper, ndiri kuno kuJohannesburg. Mamiriro akaita zvinhu munhau dzenyaya yecorona idzi, zvinhu zvinambomira mushe, vana vakatanga kudzokera kuzvikoro. Vati kudzokera kwavaita vakanga vaita like vakapiwa timetable yekuti onoita 1 week in 1 week off. Saka pasina kana 1 week yacho iyoyo pachikoro panobva pabatwa kana kuti mwana ane corona, that school inobva yavharwa for 2 weeks. So tiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinomira zvakanaka. Even mateachers vari kutotyirawo upenyu hwavo kuti huri parumananzombe chaipo, because vari kutotyawo kuti vana ava vari kutivigira zvirwere izvi, ivo vozoendawo kudzimba dzavo vosvika vosanganawo nemhuri yavo. Ininiwo ndiri munhu anoita damba nevana, amunoti madaycare. Zvinhu zviri kutotityisawo kana nesuwo mumabasa edu iwayaya, kuti machallenges acho akati wandei atiri kusangana nawo, kuti mwana anogona kuuya pamwewo aine zvaainazvo. At the end of the day vanopedzisira vakuzoblema futi kuti pachikoro ipapo maybe ndivo paachiwanira mukutamba nevamwe. Saka zvinhu mamiriro azvakaita nenhau yecorona iyi nekukwira kuri kuitawo manhamba acho muno muJohannesburg, nyanya muno mudunhu redu reGauteng, hazvina kumira zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Mitambo. Vanotungamirira nhabvu muZimbabwe vari kusangana mangwana vachikurukura nyaya yekuti mitambo yenhabvu yoenderera mberi here kana kuti kwete, sekuronga kwazvanga zvakaitwa kuti itange muna Gunyana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Musangano wevatungamiri venhabvu veZipa nevePremier Soccer League mangwana uchabuda nechibvumirano chekuti voenderera mberi here kana kuti kwete nemitambo yenhabvu iyi. Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele
vanoti vakoka vatungamiri vese vezvikwata gumi nezvisere zvemupsl kuti vape pfungwa dzavo kuti votora matanho api panhabvu yemunyika. Asi mashoko ari kufamba anoti vepsl vada kuti mitambo ienderere mberi semarongero avakaita kutanga muna gunyana kusvika muna chikumi gore rinouya. Asi chakabata chisungo ichi ndechekuti mitambo iyi yodzoka muine vatsigiri munhandare here kana kuti kwete nemhaka yecovid-19. Asi muteveri wedynamos vatatenda muchena vanoti hazvibatsire chinhu kuti mitambo muzimbabwe idzoke musina vanhu vanenge vachiona.
Ndinofunga kuti bhora remuzimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosevhaivha nekutora mari pageti. Kuti mutambwe musina vanhu hazviite.
Mutauriri wezifa vatsonisani gwesera vanoti zvichabuda mumusangano uyu zvichaperekwa kuhurumende iyo ichatara kuti mitambo yodzoka here kana kuti kwete. Nhabvu muzimbabwe yakapedzisira kutambwa muna mbudzi gore rapera, apo FC Platinum yakatora mukombe pamusoro pechicken in necaps united. Muteveri wechikwata cheshabani mine vatina chemuseti vanofunga kuti mitambo ikanzi idzoke FC Platinum inotora mukombe uyu zvekare.
FC Platinum se team ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve Gaz Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Cameroon yakazi kuti haisi kubvumidza kuti mitambo yemakwikwi e2020 Africa Champions League itambirwe munyika iyi sezvanga zvakarongwa, ichiti kuita izvi kunoisa upenyu hwevanhu vakawanda panjodzi yechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere checovid-19 chavhiringa pasi rose.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, ragai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 vasina nhoroondo yekubuda munyika. Mutungamiri weamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vanoti vanhu vanga vakapakatira pfuti vapinda mumba mavo zvechisimba nhasi mambakwedza. Vagari vekuchitungwiza voyaura nekushaya mvura muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vuanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Choku izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawa isisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqhonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,000,000 and 4,192. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iPhumula njalo ekucommittee ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane weCovid-19.
Isonto kusilele ukho lapho okuzahanjiswa khona nxa kuthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane leCovid-19. Ama centers ethu lapho esifaka khona abantu abakuquarantine ababevelela kwezinye indawo Standard Hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Indaba ethusa kakhulukazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobela ama 30 something kathesi engasuki laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamelo yenziwe ukuthi uhulumende mele ehlise inani labantu abayedolobheni bengalanto abayilandayo abantu ngunqumanquma indawana zonke bengalanto abayilandayo sabantu babedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhosana behamba bengalanto abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga namamaski, abanye behamba befaka amamaski entanyeni.
Isibhedlela seKusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250, kuthi eseTonkroof silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcinisihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19, uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa eKusileni Hospital, iThorngrove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Okondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe lezi ndawo zigoqela ihotela yekhumalo iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorngrove kanye leKusileni lokhe zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamachuma yesithupha lambili i-1362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalichumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. Ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kamasaraure ekuwatsana bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasaraure ungapi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarawuri around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga bagcine bekidnappa umkamasarawuri unkosazana Kumbirayi Sabrina Chambara. Bakambela distance of about 1 kilometer bemthretena ukuthi sifuna ukubulala ungayirusitshela ukuthi u-Obert Masarawuri ungaphi kodwa bagcine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emoteni yabo i-Fortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama number plates ankhona. Lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarawuri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bagcina bethatha futhi bekidnapper weabductor ukhazini kamasarawuri bemthretena ukuthi sifuna ukubulala ungasiri usitshela ukuthi umasarawuri ungaphi kodwa bagcine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarawuri nalaleli. So lokhu kuyasisabisa njenge-union, lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama grievances ezisebenzi ukuthi ama rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotect njengama citizens simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengiyasaphili kuhle njengama union leaders njengama trade unionists.
Yena umasarawure ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapho akhona siwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu sephila elizweni lakhe ecatshile ezifi ngumuntu is a terrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama grievances ezisebenzi sephila ezifi is a terrorist akusiphathi kahle lokho sokusisabisa elizweni leZimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama rights ethu vele amele ahlonitshwe ezifi njengama citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kakhulumende.
Lolu daba liluvikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wona amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarawuri yenze ama investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe igcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa ukwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eZimbabwe lelamandla okuzidonisela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinantuk Coke Project leminye eminenginengi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. thina njengelizwe azange sifake imali eningi kumbe singathi investment ku energy sector. So kathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile, into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula, ilizwe beli expanda, industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo, angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza amavotes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali eyothi siwenze khonokho before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Ngesizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Namhlanje sikhuluma udaba lwecoronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka omangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi khona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe COVID-19. Kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakaleyo bele COVID-19. Abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthiwa yedwa eMozambique. Abayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kulabantu abasithumezeleyo ama-audio atshiyeneyo. Sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi bakwaStudio 7, linjani lonke elikwapho studio? Lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso. Yiyo radio esiyilalela thina. Angisalale iradio eZimbabwe, ayingizwi sinxa ikhuluma, kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ubuhlungu. Into engikhuluma ngayo kathesi nanzi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yeKezi, bathi abake bebuye endaweni yeKezi, buyanini endaweni yeKezi, balifuna abantu ngapha, bathi wozanini, liyakhuluma indaba ezimnandi. Ngivumelana nani mina ngenxa khona kaliphathe kumbhikutsho lo ozaba khona mhla ka-31. Ngivumelana nani iqiniso ngithi khona iqinisile lisenyaweni kaJoshua Nkomo owathi khona yena xa siqalisa impi uDlame eMpumalanga lingalungeni Yikho ke mvula lani ngithi liqinisile. Yebo khona, yebo phela khona amaNdebele abanga zange bezwe kumehle mhlawumbe uJoshua Nkonxa ekhuluma noma singathi ngama born free noma silikhona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzani. Kodwa iqiniso uJoshua Nkoma tekhumathi khona udlame uzaqala eMpumalanga. Xa soqala eMpumalanga vele ingangeni phakathi kwalo. Ekuyela bedlephane, bedlephane. Kodwa athethothola abantu abaningi abantu besiNdebeleni uzothala uqinile, luqondile, luqondile sika 31 kuqondile singene kulolu dlame. Ah, bakithi.
Inyezo sibili elikutsho, hey, indaba yomkhuhlane weCovid leyi unzima. Lokhulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi kwanze ukuthi supply abantu into ezikwanileyo. Kodwa hayi, akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezivutha ezilombuthano emkhulu. Yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo. Uhlupha imisebenzi, funakala imisebenzi, imisebenzi kuyafuze sihambe. So wonke lokhu indaba ezinzima. So hheyi, umuntu elikhuluma laye ngumchijo Mkhwananzi.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi. Igama lami uNkosikhona Khuphe. Ngibuya eKezi Homestead. Awuqala mbingelela bonke abase Homestead njalo ngegama likaJesu. Ngithi hheyi, i-corona bakithi hheyi, besicela abantu bake bahlale phansi. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe kunzima ngemali kayibonakali, izinto vele kazibambeki ezitolo, kuyadura. Hayi bakithi amamaski bakithi le short distance na siyayenza kwaphe eBotswana, sikwaphe eBotswana lathi siyayenza bakithi, siyavala amakhala khonoku lathi ukuthi sizivikele very corona. Hayi bakithi siyacela, siyacela bakithi uThixo asizwe bakithi. EZimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo. Hayi hayi, siyacela bakithi uNkulunkulu asizwele.
Umende uthi sihlale ezindlini sidleni. Okokuqala akunamsebenzi.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba legabazi elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma. UNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sithandwa Sami. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz. Ucula njalo ngendimi ezifana lesishona, isiNdebele, lesiTswana, nanku phela uhlabela ekhona le kwele Botswana. Nangu ezivika emphakathini.
UNigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa, njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku, njalo nginebusiness engiyenza yona khonapha eBotswana.
Leli lidlalade likaShoko lesine, njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Ntombazana, Tsotsi, Nangumuntu, Majayivana kanye lethi Umthombo. Tswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo. abangathanda ukuthenga idlalade lakho shokova ngakuxhuma njani?
Amadlalade bangawathola khona apha kimi ku nombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngenye indlela futhi bangathenga ku-internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet, bangakwanisa ukuthenga online.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amasi?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyabapromise ukuthi ngizabe ngilokho ngichaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela i-support yabo kakhulu.
Iphuma ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngalindlikizane ethi sithandwa sami.
Wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ikuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo